manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekukunda musarudzo zvichapa kuti vaenderere mberi vachitungamira nyika yavo.
Tiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara kugara nhaka woona zvevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi
tine hurukuro navaNelson Chamisa nezviri kubuda kubva kuSouth Africa izvi tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa avo vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika yavo nezuro manheru. VaBiden vatumira mashoko vachiti vari kutarisira kushanda neSouth Africa munyaya dzezveupfumi zvemhando dzemoto zvisingasvibise mweya wekufema uye kuratidzawo kuti utongo hwejekerere unounza budiriro munyika. Mumashoko avo vaMnangagwa vati vari kutarisira kuramba vachishanda navaRamaphosa mudunhu reSADC nekuedzawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino. VaRamaphosa vakasarudzwa kutungamira kwemamwe makore mashanu nenhengo dzedare reparamende semasarudzirwo anoitwa mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vakakunda mutungamiri webato rinopikisa reEFF vaJulius Malema. VaRamaphosa vave kutarisirwawo kuumba hurumende yemubatanidzwa nemapato anopikisa akaita seDemocratic Alliance kana kuti DA, Inkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. ANC yakatadza kusvitsa zvigaro zvinodiwa kuti itonge iri yega. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Advocate Nelson Chamisa avaimbotungamirawo bato reCCC.
Ndo zvinoitwa munyika zvatiri kuona zviri kuitwa muSouth Africa ndokugara kugara nhaka woona dzevamwe tarisai muone vakaita sarudzo dzavo dzisina chitsotsi hamuna kumbonzwa kunzi pane akarohwa tsvimbo kugotsi hamuna kumbonzwa kunzi pane akatsanganiswa kana akaputsirwa musha wake kana kupisirwa musha hamuna kumbonzwa kunzi pane akaurawa nematongerwo enyika hamuna kumbonzwa kuti kuna sabhuku akanzi nyora vanhu mubhuku china vanhu semombe dziri kuinda kudhibhi hauna kumbonzwa kuti kune vanhu vakashinyangwa semusuwa wesadza kana kuitwa mashura nemashandi kumbiri akanzi kune madeski efazi hamuna kumbonzwa kuti kune vakanyimwa mbeu vachinzi havasi vemusangano chaiwo chaiwo hamuna kumbonzwa chinzi vanhu vanopatsanurwa nekuda kwemapato nehurumende
seizvozvo zvakakosha
izvozvo tinofanira kudzidzawo pamuhombe izvozvo tinofanira kuziva kuti matongerwo enyika anofanira kuva kucherechedzwa akanaka handizi kuti vana vaMnangagwa vanozvionawo here izvi semadzisahwira angu munyaya dzematongerwo enyika kuti vadzidze vaida kuti panoparwa maziso vaMnangagwa vaone zviye zviri pachena kuti zvinhu zvakamirawo sei kune dzimwe nyika VaRamaphosa vakabuda achiti tatadza kubudirira saa kuita hurumende nemushandira pamwe havana anachabango vanonotsvagwa ngononongwa munhu anongofambawo zvake onhu ndiwo amutungamiri ndiwo atakuteerera ndiwo akunyora magwaro havana chitsotsi chakadaro chatakaona zvokutiwo zvakamboitwa uko mashure uko kwokuti 2018 tatedza sarudzo unoona vanhu vanouya achitora mahofisi vanhu vanotora nemari dzimwe nemamp achibviswa kuparamendi mashura makuna kuna maminimini
ko munoona sei mabatirwo akaitwa sarudzo dzacho
tinotarisirawo kuti dei vaona vadzidza nekuti kugara naka vakuru vanotiona dzevamwe south africa ipapapa mukatarisa independent electoral commission yavo yakaita basa rakanaka hongu pane vanochema chemo hazvichaiti asi unoona kuti vanozama nekuti vanobudisa zvinhu pachena mavhoti achitwa mutouya hakuna fazi inonzi yazouchika masarudzo kana kuti maresults inonzi ambofushwa achambomira kuti ambonotanga aiswa mutsimbi yagudo otefenyedzwa ouya achinzi asiyana idzanga aibva ibva hakuna zvakadaro saka chidzidzo ichi toda kuti chive muzimbabwe uye ndosaka tiri kupokana nana vamunangagwa kuti varume hama madzimai hatigoni kuenda mberi hurumende isati yagadziriswa bongo zozo nebongo shidi riripo neshandikumbinya iri munyika muno yakakonzerwa nokuda kuti 23 August 2023 hadzina kufamba zvakanaka zvakaonekwa nemunhu wese pasi rose
asi ka tichitaura nevamwe vezanu p f nemutauriro wamunangagwa vajoji charamba vari kuti imi vachamisa ndimakaramba kuti paitwe nhaurirano
ndogoramba nhaurirano kudiko chandakaramba kubatana kumeso ndakati ngationesanei tiwerengedze matama tigovane tiite gumano repfungwa tiite muono umwe chete nyika vaviri kukanya urangani sematauriro angu nguva dzese tiri gumbo rimwe chete dzinomupindira senyika dambudziko ndorokuti chitsitsinho chine chakuti ngaatibatane chitsitsinho nebvi harisiri gumbo ka
vaimbova mutungamiri webato recitizens coalition for change advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Vatongi vedare repamusoro reHigh Court vachangobva mukusarudzwa neJudicial Services Commission vari kuramba vachikonzera mutauro munyika vamwe vachiti madzimai mashoma vamwe vachiti vamwe vakasarudzwa vanenge vanorerekera divi mukutonga kwavanoita nyaya dzezvimhosva pavatongi gumi nemumwe chete pane madzimai matatu chete anoti muzvare Philippa Phillips, amai Faith Mushure naamai Vivian Dlovu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Gakava kana riripo ndoona sekuti ringewo riri justified vachitarisawo list vamwe vanhu vakaapointwa semajaji ipapa pauchinzi kuda havave vachikodzerwa kuva vachigarawo pa koti iri kumusoro iko.
Mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani?
Yaya ndikuona pa digital story like
ko tichitarisawo madzimai akadomwa pa munoona sei uwandu hwavo
ini chandingati ndinegakava nacho especially palista pa inyaya yekuti se zvatingoonawo zvichingoitika pamaappointments iyaya emajaji pari kuita pachiita vakadzi vashoma zvichingodaro bhoza apa tingoonawo pane varume vakawandisa sitereke but tikaonawo pachiitwa mainterviews nevakadziwo vanga varipo and so forth but you know at least pakaitwa improvement in regards to the composition yegender especially kana chenda pambenji apa ndozve chiripo but tichitasowa list riripo tiona kuti pane yatingati progress nokuti pane vanhuwo vanova vachikodzera kuva vari majaji papa nekuda kweexperience yavo nekudawo kwezvinhu zvavanga vachiitawo vari magweta.
Mungapa muenzaniso here ipapa pane vamuri kuti ava vanenge vari nani?
Pavanhu vari kutarisirawo vane macredentials ari nani vanengave ndichikudzira tikuona Miss Philippa Phillips avo vanga vari gweta mukuHarare uku vachiitawo nyaya dzakasiyana siyana involving different types of litigation and tichionawo kana vachiapointwawo kumagweta especially vechikadzi in recognition of their work zvinhu zvinokurudzirwa zvirinani and tikuonawo zvekare kuti pane vamwewo vanga vagara vari mamagistrates vanga varipo vasimudzirwawo vanga vachiitawo yatingatiwo service iri nani vakaitawo sana Miss Faith Mushura ndikuonawo zvekare Max Wakatiyo has been also been working justice imomo very long time.
Asi pane vamunga anongedze here angava ari mumwe vamwe vari kukonzera mutauro
ndikati Ngoni Nduna avo tichitaswo zvekare panyaya dzavo dzavaiita vari kumamagistrate courts majudgments avo aita senge vaingovharira kana kuti vaingoita senge vaifevhera hurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vachitaura vari parunhare vari kutexas muno muamerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank ratenda kupa Nigeria chikwereti chemari inodarika mabhiriyoni maviri kana kuti 2.25 billion. Mari iyi inonzi ichabatsirawo muzvirongwa zvekubatsira vanhu vapinda muurombo nekuda kwemitemo yakagadzwa nemutungamiri wenyika iyi Bola Tinubu yekuedza kuti upfumi hwenyika hudzokere mugwara. Mitemo yava Tinubu yekuisa mutero pamafuta ekufambisa dzimotokari yapa kuti mitengo yezvinhu iwedzere. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, United Nations iri kuyambira kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vari kuchamhembe kwedunhu reGaza vatarisana nenzara inotyisa kubva Israel zvayatangazve kurwisa muguta range rapoti ravanhu vakawanda reRafa muGaza. Sangano reUnited Nations rinoti kuendesa chikafu kuvanhu ava kuri kunetsa nekuda kwekurwisana. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Wendy Madzura vanova ivo mudomeni mukuru kukambani yeSeed Co-op. Amai Madzura vakange vari muno muAmerica pasi pechirongwa chinowanikwa icho chichidzidzisa varimi vechidzimai uko vanga vari kuMichigan asi pari zvino vari muno muWashington DC uye vakawana rombo rakanaka rekushanyira rimwe purazi remuzvina purazi anobva kuZimbabwe muzvare Masigura Matunhu. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Madzura. Mungatitsananguriro kuti muri kuona sei zviri kuitika ipo pano papurazi ramuzvare Gura Matunhu.
Imi woye ndahwa manyukunyuku ini tisvika pano pachirandu famu. Ndaona chisionepi. Ndaona mabasa okurima ari kubatwa nemudzimai akabva kuZimbabwe ari kurima ari kuno kuUnited States kuMaryland. Pano papurazi patiri panorima Masi Gura Matunhu pamwe chete nasisi vake Precious Gura Matunhu vachirima mbesa dzakasiyana siyana dzinosanganisira mbesa dzemuriwo dzakanaka dzine ruvara rwakasiyana siyana dzemhando yakasiyana siyana. Maizina here imi kuti gaka romunzwa rinogona kutotorwa nemari yakawanda zvakanyanya? Kuno vanogona kutotenga gaka romunzwa nemari inodarika kana $6 zvichiendana nekuti rarimwa panguva ipi yemwaka. Saka mbesa dziri kuno dzakasiyana siyana dzatinoziva isu kumusha dzinorimwa kumusha dzimwe dzacho dzinorimika kuno. Takakosha kuziva kuti mamiriro ekunzi anotendera here kuti mbeu yauri kuda kurima irimike pamwe chete nekuti mbesa dzacho dzinokura here nekuzoongorora ivhu kuti uzive zvizere. Pano papurazi pachirandu pamupatiri vanorima zvakare mbeka dzechibage. Ndafara chaizvo ende ndafara kuziva kuti vanorima mbeka dzechibage dzinobva kuSidco. Zvinova zvinoratidza kuti aiwa murimi mukuru anoziva mbeu dzakanaka dzinopa pfundutso panyaya dzekurima. Saka zvinoratidza kuti varimi vese vanokwanisa kupinda munyaya dzekurima vanokwanisawo kupinda kana vachinge vaita zvese. Nokurudzirwa kuti varime zvine pfundutso.
Zvizva mungakurudzirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino vanoda kuita izvozvi zvekurima pasi rose.
Madzimai tariraiwo muone zvinogoneka izvi. Tariraiwo umwe mudzimai diya wedu ari kuzviita ende ndimamoyo ini ndafara zvakare nekuti ndirimamoyo. Saka zvinoratidza kuti aiwa zvinogoneka ngatishandei pamwe chete tichitsvaka ruzivo tichidzidza nekukopawo dhoiri rine pateni yakanaka. Nhasi tiri pachirandu famu nemiwo kwenyu gore rinouya tinenge tiriko.
Aiwa tinotenda amai Madzura. Regai tibva tachingamidza muzvare Masi Guramatunhu avo vanova ivo muzvina prazi papurazi rinonzi iro Chirandu Farm riri muno muAmerica kuMaryland. Mungatitsana nguro kuti makatanga sei zvekurima izvi.
Ini nemukoma wangu tiswaridzi wefarm ino yetinoti Chirandu Farm. Chirandu ichiwe mutupo wedu asi takaona zvakakodzera kuti tiri muno muAmerica tida kukudza mutupo wedu tikabva tapa prazi ino zita rekuti Chirandu Farm. Pano pafarm tinorima zvinhu zvakasiyana siyana asi zvinhu zvinotinyanya kutifadza kurima zvinhu zvitakakura tichidya kuZimbabwe zvakava semagaka, repi, tsunga nezvakangodaro daro. Nezvimwe zvatinyanya kurima chibage ndochinowanzo kuti vanhu vauye pano chibage chinenge chine seed yekuSidco. Tingaendaingoti ukaendaenda kuZimbabwe ndotenga seed inenge yakangodzi Sidco because aingoziva tichikura kuti aiwa seed yekuSidco iseed yakanaka. Zvino nhasi ndaita rombo rakanaka rekuti tine vari kuti vhakachira wabva ikoko chaiko agronomist wabva kuSidco ikoko. Saka nhasi tiri kufara zvikuru tichange tichivarakidzawo papurazi pedu pano vachizotipawo advice yekuti kana taenda kuZimbabwe tigotenga seed inoenderana nepano papurazi.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vanoda kuita zvekurima?
Inini kana ndakazvigona then munhu wese anokwanisa kuzvipa nekuti ini handina kukura nichirima. Asi unozotozviona kuti paunotanga kurima kungobata ivhu kudai hameno chinoitika pamunhu. Unotonzwa kuti izvi gaizvi dai zvichitwa nemunhu wese. Iterapi chayo pachayo kurima. Saka ndinokurudzira madzimai ese kana even usingakwanisa kuita pakuru pakaita sepano pachirandu kungoita kagarden kurima muriwo wako chayo kana kumatini uchingorima zvinoiti.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho munopakurirwa naJonga Khandemiri.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Khandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko renzara inonzi yapfunya chisero munyika tichiita hurukuro nenyanzvi munyaya dzekugoverwa kwechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga. Tatanga nekubvunza Reverend Matonga kuti mabhinda uko api angaitwa neveruzhinji kuti vararame pane kuti vangomirira kupiwa rubatsiro rwechikafu kubva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwabu dzakasiyana siyana asi hwakumukwabu dzimwe dzacho dzine njodzi. Dzimwe dzacho dzine njodzi dzekuti mukaona vanenge vakuenda kunoita zvemagold ari illegal izvi munoona kuti kune kurwisana kunoitika ikoko. Kune njodzi dzekudhirika kwemigodhi iyoyo nezvimwe zvakadaro ende munozoona zvekare kuti zvinonokonzera mamwe atinoti masocial ills akafanana nechifambi chekutiwo vanenge vachidawo kudaro vanoenda ikoko kwoita zvifambi zvinenge zvichiitika munzira dzeko. Zvirwere zvosumuka zvekare zvakanga tangitange taakukunda zvakatanga naHIV namaAIDS vaya vanotanga kusumuka zvekare. Heni tikabva ikokoko toenda tine yatinoti zvekare kuparadzwa kweupfumi hwenyika. Izvozvizvi tiri waridi patinoona marori nemarori akazadza mombe dzichibva mumamisha dzichienda kunana Koala kunourayiwa momboko. Zviri kureva kuti vanhu varombo vari kutengesa malivelihoods avo kuti vaone kurarama. Saka mune zvakawanda zvinoitika vajonga kana situation yakamira seizvi. Munozoona zvekare kuti kare kayaka ndokwaizouya kuti problem yekunzi vanasikana vaakurodzwa kune vakapfuma kuti varombo vaone zvekudya. Saka inguva inobva yatiisa pakaipa kana zvinhu zvakamira zvakaita kudai.
Saka tingati here vanhu vongomirira kutarisa kuhurumende kuti vange vachiwana rubatsiro mufundisi Matonga tichiona kuti zvese zvinotarisirwa kunzi zvinogona kunge zvichiunza mari nekurarama nerimwe divi zvine zvazvinotokanganisa mararamiro evanhu
sezvataimbodai nzira pakare paya tumvura tushoma twatanga twakanayakiyoto tumwe twacho twakatisiyira tinzizi tumwe tichierera ndozvataitaura kuti vanhu dai vakanga vakagona vangadai vakati muna February March worima miriwo yavachidzidziswa kuti miriwo iyoyoyo inofushwa siye kuti irambe iine nutrients dzayo zvekuti izvozvo zvisingadai tisiri kutarisira kuti munhu munopuhwa beans mopuhwa mafuta mobva mazopuhwa zvekare nechibadi zvinokwidza bill rehurumende kana kuti remabhoko anobatsira kana aakukuitira izvose zvakadaro asi still zvakadaro ariko mabasa anogona kuitwa anobatsira kuti vanhu vaiti achisiya vanhu vaine unhu hwavo saka izvozvo izvi kana kuine vemakambani vanoita zvekumaina nekudaro vanokwanisa kuti panzvimbo yekuimploya munhu wani achinzi anotambira kupera kwemwedzi munogona kuroteta muchichiti kana vanga pachidiwa vasevenzi 12 moti vamwe vakambosenzawo 3 months kopinzwawo vamwe vachachisenza 3 months vamwe vachimbomira vamwe vachisenza 3 months zvichidaro saka panoda mamekanism ekuti tione kuti tobatsiridza sei kuti at least vanhu tumabasa tikuripe ikoko hatichiriko vanhu vashoma nekuti macontracts anosainwa vanhu vachishanda tinoziva kuti kune machina ari kuita mining muno nevamwe vakadaro panobatsira nekuti anenge apuhwa tumarudwa haazokanganwa hama dzake zvinoendesa vanhu kuti tiite zvinhu zvinounza hunhu zvisingaparadze upenyu hwevanhu
tinonzwawo vamwe vanenge vachikurudzira varimi kuti nenzara irikoi dai madzikisa uwandu hwezvipfuwo zvenyu zvamune muinazvo vachizopedzisira vatengesa panguva imwe chetewo muri kuchema kuti pfuma dzevanhu dziri kurasika nenyaya yenzara iyi panogadziriswa sei apa mufundisi
munoziva kuti musha wemunhu mutema ari kumusha haugone kumira usina mabhonzo drought power zvinonyanya kusenzesa mombe vanhu vakura havachakwanisa vamwe vacho kuti tinotaura kuti ngatiitei zvamapfumvudza zvakanaka tinozvikurudzira asi vanhu haakuno kuchikutaura nemaanaambuya vaane ma8 years nevakadaro kazhinji vanotenzerwa nemombe dzinenge dzichivarimira mombe idzodzo ndodzinovapa zvekare mukaka ndodzinovapa manyowa saka zvinoda kuti zvese zvinhu zvakuda kanenge kabhalansi
manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Reverend Forbes Matonga vanoenyanzvi mukugwerwa kwechikafu muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu our lives.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Mukuru wekomishen inoona nezvevapoteri kana kuti United Nations High Commissioner for Refugees vaFilippo Grandi vanoti uwandu hwevanhu vasara vasina pekugara nekuda kwehondo, mhirizhonga nekushungurudzwa hwasvika pamamiriyoni 114 kana kuti 114 million uye uwandu uhwo huri kutarisirwa kuramba huchikwira. Chiri kupa kuti uwandu hwevapoteri huwedzere inyaya yekuti kazhinji vanenge vachirwisana havachateedzere mitemo yehondo. Iko zvino vanhuwo zvavo vasina mhaka kana kuti vanenge vasina kupakatira pfuti ndivo vari kurwiswa, vamwe vachibatwa chibharo kana kushandiswa sembato nevanenge vachirwisana ava. Sezvo izvi zvichiitirwa kuda kutyisidzira vanhu, vakawanda vanobva vatiza vachienda muupoteri. Kunyangwe uwandu hwevanoda rubatsiro huri kuwedzera, zvikwanisiro zviri kuramba zvichiita zvishoma. Mumiriri weAmerica panyaya yevapoteri kana kuti United States Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Hood vanoti nyika yavo ichienderera mberi nekubatsira vapoteri. Vanoti America iri kuramba ichitora matanho akasimba kutsigira vapoteri nenyika dzavanenge vapotera. Vanoenderera mberi vachiti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakawanda kudarika dzimwe nyika dzose pasi rino.
muna 2023 chete, America yakapa rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu kunyika dzepasi rino dzaida rubatsiro. Vahood vanotizve muna 2023 America yakatora vapoteri vanodarika zvuru makumi matanhatu kana kuti 60,014. Mugore rino America iri kutarisira kutambira vapoteri vanodarika zvuru zana. Vahood vanoti America iri kuita zvose zvainogona uye kukurudzirawo dzimwe nyika kuti dziite zvimwe chetezvo pakuchengetedza vapoteri. Ambassador Hood vanotiwo vanofara kuti chirongwa cheAmerica chekutambira vapoteri chinounza muAmerica vapoteri kubva kunyika dzose dzepasi rino. Vanoti vane chivimbo chekuti vapoteri vanobva kunyika dzakasiyana siyana vane zvipo zvakakosha zvavanokwanisa kushandisa munyika dzavanenge vapotera. Vanotizve kuchengetedza vapoteri kwakakosha zvikuru. Asi Ambassador Hood vanoti iko zvino kwave kudiwa rubatsiro rwakawandisa rwemari kuti vapoteri vakwanise kubatsirwa kwavanenge vapotera. Vari kukurudzirawo vemakambani kuti vabatsire muzvirongwa zvine chekuita nevapoteri. Vanoenderera mberi vachiti America iri kukurudzirawo nyika dzakasiyana siyana matunhu nenharaunda kuti dzibatsire vapoteri kuti vakwanise kudarika mune dzimwe nzvimbo vasingaise upenyu hwavo munjodzi. Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevapoteri. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika nhasi. Chikwata chengezi Platinum charwa icho Chicken Inn 3-0. Kuchitiwo chikwata cheYada charwa icho 1-0 neManika Diamonds. FC Platinum yarwa iyo Bulawayo Chiefs 1-0. Simba Bora yarova Arenal 3-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pakati pevatungamiri venyika dzepasi rino vari kukorokotedza mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa nekusarudzwa kwavakaitwa neZuro Maneru kuti vave mutungamiri wenyika yeSouth Africa kwemamwe makore mashanu. Vatongi vachangobva kusarudzwa kuti vaende kunoshanda kudare reHigh Court vakonzera mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti madzimai akasarudzwa apa mashoma zvikuru, uye vamwewo vachiti vamwe vevatongi ava vane nhoroondo yekutonga vakarerekera divi rimwe chete. United Nations iri kuyambira kuti hondo iri kuenderera mberi pakati peIsrael nechikwata cheHamas yave kukonzera kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vapinde munjodzi yekuti vanogona kufa nenzara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Uye tinoda kuti kunana baba vose mangwana rinenge riri zuva renyura munenge muchipembedzwa tichivimba kuti muchatengerwa zvipo zvakasiyana siyana sezvinoitwawo pazuva raana mai reMother's Day. Aiwa, tatenda hama wadiwa, ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Doksi ya mina Gidi Tube, munaudze, isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 kuNhlangula 2024 nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulama parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama conditions athile. For instance, i-condition ka Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs.
Kubonjwa uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zithola zibhoda kwezinye indawo, amadamu asetshile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zithona zidoswa, ezinye sezifela phakathi.
Sezifa inkomo emadolweni South ngenxa yokuswelakala kwemadlelo lamanzi. Namhla kuxoxa lezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezisebenza zisa ontshelezane ezilubhekise kwele Kenya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubunjwe uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe. Ibandla le-African National Congress libambisanele le-Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party kanye le-Patriotic Alliance ekubumbeni uhulumende okhokhelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Lehluleka ibandla le-ANC ukuthola amavoti kukhetho olusanda kuqhutshwa eneleyo okubumba uhulumende ezimele. Abadabuka eZimbabwe bathi akwaziwa ukuba ukuza bazaphathwa njani kusiyafika ukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe nomnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Simbonile uhulumende ebunjwa izolo ngokuelekthwa kukaspeaker we-ANC lo-deputy speaker we-DA lo-president we-ANC okuhlanganisela kuma-province anjengase-KZN lapho kukhethwe uspeaker we-ANC lo-premier we-IFP. So kukliye-ke ukuthi kule coalition ye-IFP, DA le-ANC lanxa bona besithi government of national unity, I think bazama ukusebenzisa amazwi ukuthi basiqile nje kuphela yona yi-coalition. Kulama parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama conditions athile. For instance, i-condition ka Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs. I-issue athi ufuna ukudila nayo yile abayithi ama-illegal immigrants. Asazi-ke ukuthi baza kwenza kanjani, because I think kulama-policy differences. I-DA siyakwazi ukuthi, for instance, kuma-permit holders, ama-ZEP, i-DA ithi labo bantu kabanikezwe ama-permanent residence, whereas ANC ibi under pressure from opposition so bebe ngathi bathule ngayo, kodwa siyazi ipolicy yabo.
Ye nxa sikhangela khonapho ke ubona zani Patriotic Alliance ngacina ingeni le ithatha khonokho kubese kusenzakalani kulabo abadabuka eZimbabwe lawo mamazwe?
Well, I think i-Patriotic Alliance has little understanding of i-government ukuthi uminister akayenzi ma-decision yedwa. Ama-decisions or ama-policies akhishwa nguminister ngama cabinet decisions. So if you have an idea njengo minister, you bring it to cabinet, if it's approved, then it can go out. So mbone ngani ba overzealous balokhe beku election mode, ku campaign mode. Ku campaign mode ungathi into ezinjalo, kodwa uma usuku uhulumende njalo usudila lama issues awe policy alama precedents awe court, for instance silesi lama constitutional court judgment ahlanganisela abantwana bama-foreigners that they still have to implement. So kuzaba nzima uma sebe uhulumeni ngaze baphiwe lawo ma-department abafunayo. Ungakhangela bangaphiwa amapholisa, ukuba lipolisa which utso fanele ubopha abantu ubafake etrucking ubadeporte kulama processes legal processes that have to be followed. So it's not as easy as they think ukuthi hamba udopa abantu esipitini uthi wena you are illegal you arrest and deport kuzaba nzima kakhulu.
Lo ngumnumzana Potjon Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubekhuluma ne Studio 7 ese Johannesburg kule South Africa. Wenze mapanjeni sezifa inkomo esabelene semathweni South ingakhulu ebolilima insiza leGwanda ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi kubika uAlbert Ncube.
Kuleso miso esikhulu lonyaka eZimbabwe esangelwe isikhudumezi somkhathi ese El Nino esenza izulu lingani iphosa elizweni lonke lakwamanye amazwe. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudale ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjele emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zithola zibhoda kwezinye indawo amadamu asechile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa zitshona zidoswa ezinye sezifela phakathi. Hayi, umuma wakhona ubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi singenza cebo bani. Ukuthi ngathi siyathola amanzi loba sisukulokudla okulutshwane kube ngcono, manje konke kakusekho. Hayi, umuma kawumuhle.
Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo laye uthi simo sibi kakhulu lonyaka.
Indawo yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngendlela yokuthi alizange nje vele libe enough izulu kumbe ligcwalise amadamu okwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sisetha amadamu ethi abe sagcwele inkomo zingahambela amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu ezihlahla sethintitheka sezowakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGaranyemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikhona lokhu ukuswelakala kokudla. Ngithola abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akuhle kubuya ukudla kathesi kulokuthi kuye abantu sebezinkomo kuyaba kungasancedela lezo ezikhona iquality yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yezifuyo ugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMathabeleland South umnumzana Zondani Mchemwa uthi imbiwa sebeyitholi liveza ukuthi sekufe inkomo ezingama-23 ebolilima kude Gwanda ezilitshumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakenye inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi 10,000 sezafa esabelweni lesi ngenxa yendlala okulinani elikhangelelwe ukuthi lizaqonga okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedalela ephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Marupi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo. Ekhuluma esikolo seManama kuviki edlulileyo lapho umsekeli likamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. UMarupi uthi kusasa yabafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela atshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduki. Ngani? Ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadala ifees sezitshontshiwe. Ngani? Ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezivaliswa ababhemi kanye lembuzi ubhahile esabelweni lesi ungenani lezijeziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane womvimbano wona uhulumende athi usubhahile elizweni. Lowe influencer sixoxa lo Councilor Ntombizodwa Khumalo wenkulumane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhanselini yakoBulawayo. Siza kuzwa njalo unkosikazi Constance Shumba obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso yeHarare Residence Trust. Umqalisi ziba nguMakhumalo.
Ngalo umkhuhlane esikwenzileyo besiqhubeka sikwenza ngikuxwayisa abantu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane. Sigcizelela kakhulu ukuthi bengathuki becabangela njalo ukubana i-COVID-19 kuyiflu nje, kodwa sinanzelela njalo ukubana le kule influenza yabadala bebebiza ngokuthi i-Fraser naye uyileyo. Ngakho siyabaxwayisa kakhulu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane ezingaba njengezibonakaliso zeflu ebesiyijayele, ukutshaywa likhanda, amakhala agijimayo, amakhovula ngamanzi, ukutshisa kwemzimba, iqhuqho, ukuphelelwa ngamandla, ubuhlungu bezitho zomzimba ikakhulu emahlanganeni ezitho zomzimba, okugcina kusiba lokukhwehlela kwezinye izikhathi. Bese sikhuthaza-ke njalo ukubana bazivikele ngokugqoka okugudumalayo nokuthi bangatholakali ezindaweni ezilabantu abaningi kakhulu, sibangaze bavama kakhulu ukuthi baxhawulane njengoba sithile ukuthi bafanele bageze njalo izandla. Bese sikhuthaza ukubana xa bethe bahlaselwa yilo mkhuhlane kufanele banathe kakhulu amanzi. Lezinto ezinjengabomazomo bethole izithelo lezi esithi zilo-vitamin C, ezingaba njengamaholontshisi lamalemon. Njalo bese bevakatshela lamakhemesi aseduzane ukubana bathole le mithi engabancedisa. Siyakhuthaza-ke ukubana sebekhulile laba sebedlule imineke ngu-65 xa behlaselwa lolu khuqho lalo umvimbana, baphangise ukuthi bavakatshele ezempilakahle eziseduzane kanye labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu lalaba abavele ndlela thize bele minye imikhuhlane evele ihleli ibakhathaza enjengemikhuhlane yokuthukela, imikhuhlane yemvukuzane i-cancer, imikhuhlane yokuvaleka kuphefumula enjengabo-asthma kanye imikhuhlane ephathelene nenhliziyo engaba njengabo-BP. Okungenziwa ukuthi sinanzelele kakhulu izibonakaliso zalo mkhuhlane, sincedisana lo hulumende wethu wangaphezulu, sincedisana njalo lo hulumende wethu ezabeleni local authority ukuthi siqhubeke sixwayise abantu ngezibonakaliso zalo umkhuhlane lesingathi thina isihudo ukuthi umuntu engazibona esesiba esiyishiya ngaphandle egidiniswa isisu kabili kumbe kathathu kungakadluli amahola angamashumi amabili lanye sokutshengisa ukubana isihudo. Njalo sithi sigcizelele njalo ngezibonakaliso ezokubana umuntu ukhanya esephelelwa ngamandla ikakhulu abantwana, ukuwela kwamehlo, ukuwela kwenkanda lokuhlanja.
Unkosikazi Shumba uthi le Harare kulohlupho olufanayo njalo luphatha kubi abesifazane.
Are being affected with this flu because they are the most people who are vulnerable.
Abesifazana baphatheka kubi kakhulu ngalo mkhuhlane ngoba yibo abalondoloza imizi labantwana, kubaphatha kubi lemoyeni. Abanye baze babe lemikhuhlane e-BP. Lanxa sibiza imihlangano bagcina bebalutshwana abesifazana ababuyayo ukuthi bezokuzwa ngendaba ezibathintayo ngenxa yokuthi babenakekela abanye. Sifisa ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu belatshwa ngaphandle kwembadalo ukwenzela ukuthi abaningi bethole usizo kule imikhuhlane. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Sawa kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinwa lakusasa wothi sizwe udaba olulandelayo. Ye uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlake silothando. Ake size ukuthi uthando ngubani, isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje. Thando, sizakwamukela kuhlelo.
Impizo nguthando lwenkosi Thuma, ngizalwa enkayi ngikhulisele eBulawayo. Okwamanje ngithoka ibhayisikili from eSouth Africa and then ngiyosuka eKenya. Leyo yisizini yami yokuqala.
Singathi khonapho uhamba lobani?
Ngihamba lepartner yami.
Kubani?
Ubusumuzi Mkandla.
So akusitele ngohambo lolu vele lumayelana lani?
uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then asengikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona so ngaqala ubukela nje iYouTube ngibukela nje abantu ngabona ukuthi kunamantombazana awu 2 awe Kenya ade betravela from country to country okutsho ukuthi bebehamba ngendlela so lami ngaba inspired ngakubulela khonokho abakwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana ngizazibona ngisiya eKenya ngizazibona ngisiya le so last year ngithe ngihlangana nepartner yami uVusumuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukuthavela kodwa na yena yenza lo tshana kwe-hiking ethatha ama-track esiya kwelinye ilizwe so zase sibona ukuthi no kungaba ngcono ukuthi sithenge amabhayisikile ngoba besibone labalungu laba abasuka e-Europe bechova nabo amabhayisikile e-Africa so ngathi hawu ma lawo bekhona ukukwenza lathi siyakhona ukukwenza so ngathi ya siyabuka nje umhlaba siyafunda okuningi ngama-cultures wethu awe-Africa yethu
singathi-ke lisuke nini lapho lisuke khona besekapa yini kumbe lisukele ngaphi njalo liyafika nini eKenya khona
sisukele eJohannesburg eSoweto sisuke mhlaka 10 April saya eLesotho saya eSwaziland saya eMozambique manje siseZimbabwe eKenya sizofika ngabo September
manje lesabi yini njalo ukhona umuntu olifakele imali ukuthi likwenze khonokho
hayi akunabantu abasifakele imali isponsors kazitholi kodwana bakhona laba besingathi maybe singathi asila kudla bethi hayi sizolifakela lokho sinakho okuncane ukuthi sithole ukudla there and there
khathesi lingabuka ngikhona njalo lizasuka nineze bapho
manje siya eKwekwe siduze nokuya eKwekwe okutho ukuthi namhlanje silalela seKwekwe and then kusasa sishone siseKwekwe bese sisiyavalelisa umama kaVusumuzi eGokwe base sibuya sesibuya sesiya eVictoria Falls sesithuma nje sesisiya eZambia
ye namhlanje kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba besixoxa ke lo Thando Juma odabuka khona ngale-ke eNkayi khona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili kwakhanya ngazani bathakazelela untshelelezane basuka-ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebeke kwele Zimbabwe ye baphisa ukuthi libaxhase phela ye zamane lingakuzama sibona ukuthi kungenziwani hayi-ke kwalo mhlasima lapha-ke kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba Studio 7 lisizosiphuma ngapha Voice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela abathandekayo ngibingelela nabasakazi be-Studio 7 bonke ngithi-ke mina ngujuda ejane ozalwa elipane under chief manager kodwa-ke ngokuhlala okwamanje ngilana emzansi so ngiyamangala nje nxa ngisizwa iziphathamandla zinhlanganiso ebusayo zithi bona akula muntu ozabulawa yindlala abantu baholisa ukudla akusiqiniso lelo angeke bethi baholisa abantu benika abantu ama-5 liters awomunda bethi baholisa abantu kubasiza ngani abantu lokhu otherwise vele kufana lokuthi nje bayekele ngoba ma ungathi ukugayisa ngeke uphume esigabeni lokho ngiyabonga
Studio 7, sarubonani lonke linjani, hayi siyaphila thina, siyaphila kakhulu masakazi wethu. Siyabonga usethulela izindaba, sizithola zishisa. Studio 7 siyakhala lapha ngomongameli wethu. Abantu bayafa la emakhaya, babulaya indlala, kanti abantu bazophila kanjani bengatholi usizo. Yebo phela siyezwa kuthiwa uyavuma ukuthi indlala ikhona kodwa phela ubasiza ngani abantu bakhe akulakudla abantu bayafa izingane zisaye nasezikolweni ayikho nje into ekhona esingathembela ukuthi uhulumeni wethu usimele cela mpela lisincediselani khona ngapho ngombiko uhambe uzuyefika kuyo Emerson siyakhala mpela ikakhulu esigabeni sakithi ngapha eMatabeleland hawu kade sonani thina sonani lathi singabantu ngeke sikhulumile impela. Ngiyabonga. Igama ngikhulekani Ncube esigabeni senkaya.
Ninjani emsakazweni we-Studio 7? Ngiyajabula nami ukuba semsakazweni. Cha, into engiyifisayo-ke mina ngifisa ukuthi mhlawumbe mangabe ilizwe lingalunga mhlawumbe kube khona imisebenzi khona sizokwazi ukubuya nathi esemazweni. Mina ngiseGoli, igama ngu-Webster ngakwaNdlovu. Ngibuya emaphane eWilong. Ngaphansi kwenduna uMathema laphaya. Ngiyabonga.
Siyabonana kuStudio 7 abasayazi labalaleli uLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya. Esh, sithembe ukuthi iSouth Africa mbeni njengoba isile government of unity engxenye izinto zizatshintsha zibe ngcono lapha eSouth Africa njengabantu abalindele ama-permit esingatholiwe siwathola ama-permit njengoba nje iDA yathembisa ngabe kuthiwa ngabe kuya ngabe ngabafaka yona iDA kuminister of home affairs sithole wona ama-permit sithole indlela zokuhamba sisuka lapha sisiya ekhaya. Eyi, kunzima kuleli lizwe lase-South Africa ma ungala maphepha everyday lapha amaveni siyawabona layitsha abantu eshi. Ngiyabonga la, ngiyabonga.
Ngingani msakazi, ngikhuluma lo Mzandara, Mzandara ungweni esifela. Khuluma nzehlukane ezibheki, ingathi esabuyela ipani esigabeni segubungane edaluka. Msakazi, nesikhalo ngendaba kahulumende le yaseZimbabwe le, kuzilimi eZimbabwe emsebenzi ngokufunakale. Ngendlala ebhahile emathebeleleni ngale. Bhahile, ibhahile endaweni yaselupane ngalesemi losi ngale kuzima kuzima bayakhala abantu ngendlala ngapha langapha. Uhulumende akukho oncedisa ngakho abantu bahleli nje beza benikeza abantu bebhala abantu kodwa siziboni lezo nhlelo ezifikayo siziboni. Siyakhala msakazi nathi singabantu nje siyintsha siyintsha yakwese kuyawela eZimbabwe nje kube umandle kuba sikho emazweni kube sisekhaya nathi kube kukhona apho esibambabamba khona msakazi. Ngajabulela nama ukhuluma emsakazweni Studio 7.
Ninjani, ninjani mazi basakazi we-Studio 7 okhulumayo ngesithandazileyo Ndlovu khuluma ngisejohannesburg e-South Africa. Ngangifisa nje ukuthi iZimbabwe nayo ikibe le mithi ezibhedlela nemigwaqo ilunge nabantwana beke befundise mokuzwayo abantwana befunda indimi zabo ezikolweni nanga emathebeleni ndafundisa iNdebele lo teacher wemath emashonayo ndafundisa emashonayo ndiyemathebeleni ndafundisa emath abantwana befikekwazi ukufunda wawugrade 1 afundiswa ngeshona abeseshoneni ugrade 1 shuka ubena zawukhula ekwazi umntwana yikho engikufisayo. Ngiyabonga.
Angibingelele Studio 7, ngibingelele abasakazi bethu Studio 7 njani nonke nje. Hayi, mina nguRichard Bango Dube ngila eSouth Africa, ukuzala ngizala eZimbabwe eBombers. Hayi, mina ngikhala kakhulu mani hayi ngeqembu lami lama-Warriors, ngimlandela kakhulu ama-Warriors. Manje bengibabukile bedlala e-Orlando, manje hayi ibhola yekithi yaliseko, liseko ibhola yakithi. Kuzisa ubuhlungu uma ngibona iqembu lakithi lalidume kakhulu, sasenakwedlala uPeter babedlala kanje, manje selidlala ngaleya ndlela. Bengiyile Orlando ngalibuka phela hayi ibhola liseko. Esizongusathatha abantu bepolitiki befaka ukuthi babambe izifo, akukho la siyakhona. Kanti kwaye singafani namanye amazwe afana nabaCameroon ukuthi izifo ayibanjwe ngama-former players. Hayi ukuthi ngizothatha umuntu wepolitiki nje ngiyabamba izifo. Hayi ngendlela ngibona kakhulu hayi ibhola lakithi liseko. Sinama-talented player phela manje hayi hayi. Ezongizethatha la makhehla laba ipolitiki ngiyabamba izifo akukho lapha siyakhona. Kazidanisa kakhulu uma sibona amanye amazwe ephuma kahle kanje. Ilethu ilizwe sinama-players singavuyisiliukuthi sibheke amanye amazwe makatanathi sineqembu lethu lama-Warriors esikuthandayo lidlala ngale ndlela angalibona lidlala ngayo Orlando.
Ye laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 nabasithumezela imlayezelo yabo nge-WhatsApp. Sicela abantu ukuthi bake bekhulume ngodaba lolu lwenkomo esezisifa njalo ezinye sezicuba emathebeleni South. Sibone-ke ukuthi abantu bathini kuFacebook. UPatrick Maphosa uthi next kuyalandela abantu sasahlupheka elizweni lethu bantu benkosi. UBlessing Sibanda uyabhala uthi kathi uhulumende ukuphi kona manje abalimi behlupheka kangaka. Phela kumele phela abantu uhulumende angenele ngoba le yinotho-ke yesizwe ngenela bo. Senzo Zetinkiwane uthi ngiyeke kulunga eZimbabwe silababusi abanje kukhanya ngazani yibo abavala izulu. Ah, singazi khonapho-ke Nkiwane. Kuzobuya-ke uVera uthi uhulumende ungaphi kusenzakala konke lokhu. Kuzobuya njalo ugugu lethu Faith Patience uthi abantu bemathebeleland liyamangalisa indaba lingathengisa inkomo. Lisale nje lokulutshwane ligebhe izibholane lenze kuyizinto kunjalo ngozathi phela lilwisane le-drought kumbe libe lenkomo ezilutshwane kulokuthi libe nenkomo eziningi. Siyakuzwa kakhulu Mpongo Katsheni Ndlovu, uthi lokhu zokufuna kungisibindi ukukhiphe zonke izalukazi usale lamathokazi namajongosi. Kuzobuya-ke umaKendis Banda ukuthi ngibona zami-ke into engabanhle ukuthi umuntu aflode iy'nkomo zakhe. Lo-ke umbono kamathi Mthembu uthi esh iy'nkomo zaphela ngalo 20 10 usale bese uthenga ke ukudla kwenkomo. Ye, kunjalo. Kwamanje-ke sike sizwe abaculi silo mculi wethu namhlanje uthi sizwe ukuthi uthini.
Salubonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi ngokuhlala ngisendaweni yaseCape Town. Umculi wegospel, ngicela kakhulu uxhaso lwenu kule dlalade engilikhiphileyo elitsha elilesihloko esithi Makwenzeke. Besicela kakhulu uxhaso lwenu, njalo besicela kakhulu uxhaso lwenu kuma-festival esizowenza eNkayi azobe ekhona endaweni eziyi-5. Abalesifiso sokungixhasa emculweni wami bengathatha inamba zami zithi +27 84 85 25 503, +27 84 85 25 503. Ngiyabonga balaleli.
Sikufisela inhlanhla kakhulu Precious Diana khona ngapho-ke kwela South Africa. Sizayohluka nezihloko sesikhangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela. Kubonjwa uhulumende kwele South Africa kungaziwa ukuba bazophatha njani abantu abadabuka eZimbabwe. Sezisipha inkomo eMatoreni South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.